Manheru akanaka vateereri. Tinosangana zvekare masikati anhasi uri musi wesvondo zvita 24, 2017. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndiri Tanonoka Hwande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sangano reAfrican Union rinoti zvakaitwa nemauto eZimbabwe Defence Forces zvakange zviri pamurayiro uye hazvinganzi mauto akatora masimba nechisimba. Madzimai vanoti zororo rekisimisi yegore rino rakavaomera zvikuru zvichienzaniswa nemamwe makore. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vanotungamira bazi reAfrican Union rinoona nezvorunyararo nekuchengetedzwa kwenyika vaSmail Chegui vanoti kupindira kwakaita mauto eZimbabwe hakugoni kunzi kutora masimba nechisimba. Vachitaura nevatori venhau veSputnik yokuRussia, vachegai vati vaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakabva pachigaro nekuda kwavo. Vanotizve chakaitika ndechokuti pakave nokutaurirana pakati pevatungamiri venyika kusvika vatenderana kuti zvimwe zvakange zvaitwa nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe zvakanga zvisina kunakira nyika. Vachegai vanoti mitemo yeAfrican Union haitori zvakaitika sokutorwa kwemasimba nechisimba nekuti African Union ndiyo chete inotarisirwa kutaura kuti zvakaitika kutorwa kwemasimba nechisimba here. Munyori webazi rezvekubudiswa kwemashoko vaGeorge Charamba avo vakabudisa chiziviso chekutomwa kwavachiwenga navamuhadhi vanoti vaviri ava vakatomwa pachitevedzirwa bumbiro remutemo weZANU-PF. VaCharamba vanoti sezvo vari mutauriri wemutungamiri wenyika vakakumbirwa kuti vabudise mashoko aya navamunangagwa Mbune zvisinei kuti harisi basa rehurumende. Vanofanirwa kunge vabudisa mashoko aya ndiva Simon Kayamoyo avo takundikana kubata. Ngatinzwei vaCharamba vachitaura.
Ndotanga nekuti ndinyatsokubvira zvakati chipiti. Mashoko atabudisa nhasi abudiswa nemukuru wemusangano weZANU-PF. Vachiwenga vadomwa semutevedzeri wemukuru muZANU-PF nemutevedzeri wemunyori mukuru muZANU-PF. Ndozvinechete zvinavamuhadhi. Saka izvi nhano zvemumusangano. Chasaka kuti tinge tisingabudisi zvinhano zvemuhurumende ndezvekuti chinhano chemuhurumende chinoenderana nebudo remutemo zvichireva kuti chinofanirwa kududzirwa nemunhu anomiririra president kuhurumende necabinet kuhurumende watinoti chief secretary president and cabinet vanova Dr. Meshack Tshivanda. Zvekuhurumende zvichapera zvazvo.
Madzimai anga achitaurawo vakamira parutivi vachikumbira nekushuvira kuti dai panga papindawo mumwe chete wechidzimai muchigaro ichi.
Mamiriro azvakaita iko zvine izvizvi pamwedzi minomwe yasara iyo izvi muchaona kuti tina purezidhendi wemusangano ivo vamunangagwa kouya vatevedzeri vavo vaviri vevavachiniwenga navamuhadhi. Danho rechitatu kubva pavatatu vanda kupayava ndevechinzvimbo chinonzi chanational chairperson. Kana makateerera mashoko akabuda mavhiki yapfuura chidanho ichocho icho chabatwa nemudzimai muzvare muchinguri mapaona mudzimai kauyo zvichireva kuti kana tine chansera yatinoti presidium tabata iyo wakuru enyika nemusangano tikabata mavatevedzeri vavo padano rechitatu taane mudzimai uyu zvichireva kuti hongu havasi pachidano chevo chevatevedzeri vemukuru wenyika asi vari muyatinoti mupresidhiamu yemusangano zvichireva kuti pane kunzwisiswa kuripo pahukuru kuti nyangwe zvazvo tisina mukana wakakwana zviri zvakakodzera chaizvo kuti tinge tine zwi rechidzimai mupresidhiamu kuitira kuti mashoko ese akacheva akanangana nevanhukadzi ange achisvika munzeve dzevari kukokera dare rezanu pf
totarisa chibvumirano cheunit accord cha1987 22 December icho
ndosaka mazoona tazoburitsa chimazwi zvitairoro tarisesekedza pamberi zvakanangana nechibvumirano cha87 22 December zvichireva kuti tazadziswa kupindura mubvunzo
avo vange vari munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko uye vari mutauriri wavamunangagwa muhurumende vageorge charamba vachitaura vari parunare kuharare nestudio 7 vamwe vagari vemuchinoi vanoti vanonoka kutenga zvinhu zvekisimisi nekuda kwekusawana mari nenguva uye vamwe vanga vasina nguva nekuda kwemabasa apo vakawanda vari kushaya mari kumabhangi Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera
vagari ava vanoti vakanonoka kuwana mari sezvo vanga vasati vatambira mari dzavo dzemihoro mumwe mushandi wehurumende uyo anoshanda mubazi rezvemigwagwa vaananias jemedza vanoti vanga vasati vatambira sezvo mari yavo yazoratidza kuti yapinda mubhanga ravo nhasi vajemedza vanoti nekuda kwekuti vashandi vehurumende vakawanda vatambira muzvitoro makazara uye mitsetse yekumabhanga yakakura
vanga vasina mari ka because zvai zvinoita zvekuti unoenda wondoswipe ka swiping inototora more money than mari yako and only cases cheaper than most of the people in America do mama saka ndiri vese vatambira mai saka vasweva vaakachitenda ndiwo mapoisa
mumwe mugari vakristofa zembe ava vatenga zvekudya zvemhuri yavo vanoti vakatadza kutenga zvinhu zvekisimusi zvemhuri yavo sezvo vainge vari kubasa vazembe vanoti vapiwa mukana wekutenga sezvo vachazodzoka kubasa musi wa27 zvita
Ndakanotora basa ndakutora basa saka nhasi ndibava vari kuhawo kujeswa musi wa27 tinziva pakrismas kuembera zuva rekrismas
vajemedza vanoti gore rino zvinhu zviri nani sezvo mari dzavo dzauya vasati vatamba kisimusi uye vachiwana mari dzavo kumabhanga kunyange vari kupiwa madhora $50 pazuva chete vajemedza vanoti ane ganda ane nyama hazvenzani neasina
hasi iriko kama 29 kazanhu last time hapasina kana better than nothing
zvichakadaro nhasi panga paine mitsetse yakakura pamabhanga akawanda muguta rechinoi mabhanga akawanda anga achipa vanhu mari inoita madhora $50 kunyange vakawanda vachiti shoma kushandisa pazororo rekisimusi vamacdonald muzuva vanoti nyaya yemari dambudziko riri kurwadza sezvo vapiwa madhora $20 kubhanga recbz vamuzuva vanoti vaifanirwa kunge vachienda kumusha asi vachatadza nekushaya mari sezvo vedzimotokari vari kuramba kuti vafambi vashandise ecocash mukubhadhara
zviri kuuraya basi tai panonge tichitori mumaminda tichirima chiita se hatirangomira pamabhengi hatina kana zvinhu zvazvo zvatiri kuita apa $20 and hapana kana chaunoita $20 iyo ende vamwe vacho havasi kutomboiwana kuti nhasi kutongomira mulaini nekuti pamwe uchingotarisira asi nguva dzacho izvizvizvi hatifungidzo chatombosevha kana wanga uti panomboenda kumamisha hauchatoende wautongonzi ari kudhorobha ari kudhorobha asi uda kuuya kumusha nenyaya yekuti hauna kana mari yekuenda unoenda nei unenge uchidaindo unotambirwa uchovapowo mari uchovasira kana mari yechigayo chaichaiyo
Zvitoro zvakawanda zvinotengesa zvekudya zvakaita seOK neTM zvanga zvakazara nevatengi vanga vachishandisa makadhi kubhadhara, asi vatengi vanoti zvinhu zvavo zviri kudhura kudarika kutenga nemari chaiyo. Vamwe vagari vakatumirwa mari nehama neshamwari dzavo dziri kunze kwenyika kuburikidza nemakambani akaita semukuru vatadza kuwana mari dzavo vachinzi hapana mari. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Arthur Chigoriwa.
Vateereri veStudio 7, tinoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 a.m. kuseni kwega kwega na 2 p.m. masikati ega ega, nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha 7 p.m. mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency, pa 4930 shortwave, 15580 shortwave ne 6080 shortwave mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitetsenyura pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 a.m., 2 p.m. na 7 p.m. manheru ega ega. Musakanganwe.
Makaterera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Tomboenda kuchirongwa cheve zvidiki pamusoro zvotanga zvakare. Tomboenda kuchirongwa cheve chidiki chatinopiwa na Evans Zininga.
Ndinokugamuchirai nemufaro muchirongwa chedu chatinotarisa zvinoitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Ini ndini Evans Zininga, ndauya ndakamirira Blessing Zulu muzuva ranhasi. Tabva taita rombo rakanaka, tawana hurukuro nemukuru wevechidiki muzanu PF vapupurai togarepi. Vatogarepi, tinoona kuti kwave nehurumende itsva. Zvinyi zvawanikwa nevechidiki mukuenda mberi kwenyika yeZimbabwe?
Tawanikwa navavechidiki panguva iyoyi sharamiriko routungamiriri hwenyika yedu kuwana mukana wokuita zvose zvavanoda vakasununguka. Chanyanya kusimbiswa nomutungamiriri vaED Munangagwa ndechokuti vanoda kuti munhu wese ave nechokuita pakubudirira kwenyika yedu, uye mukuronga upfumi hwenyika yedu vaMunangagwa vakasimbisa kuti vanoda kushanda pamwe chete neruzhinji rweZimbabwe kuti kuwanikwe mabasa evechidiki, kuwanikwe kubudirira kuda vangada kuita mabasa avo amaoko dava nerumwe ruzivo unyanzvi hwavainahwo vaushandise vakasununguka, husingatsarudzi kuti unobvepi, unoera mutupo upi, uri webato ripi, asi kuti iwe muhana mako munoti mwana weZimbabwe ndinofanira kuishandira, wobva waisa simba rako hose neunjere hwavo hwose kuti Zimbabwe ibudire, napo napo newe uchibudirirawo.
Matimane here zvirongwa zvatovapo pasi zvamungati makazvigadzirira kuti zvipinze vechidiki mumaitiro nemaendero ekuenda kumberi nenyika yeZimbabwe?
Zvirokwazvo, mubato redu reZANU-PF vechidiki vakarongeka chaizvo. Tine yatinoti yipligi yedu yanga ina magwaza apo napapa takatomagadzira kuti avharigewawo munhu wose amire panzvimbo yake akuita basa rake. Asi urongwa hukuru hwatinahwo ndehwoupfumi. Ministiri imwe neimwe inofanira kunge ine yatingati muchirungu yuti desk. Panofanira kuona umiririri hwevechidiki kuti ministiri imomo ungainzi local government pavanotaura nezvedzimba Raisa ilichika mchira na adi.
Tichiri papo, the gaindi dzose rendangaro yangu kumashure zvishoma. Kune banga rewe chidiki raenzi Youth Empower Bank. Ririmu urongwa wekunzi ritambizwe kunewe chidiki. Ritarise newe chidiki chete. Mungaito uru ziwele kuti chirongwa che banga ilichava pa stage ipi parizino.
Wachina masawaka tawa. Ive, chiarisa ive, niku kundresi yedu yu msangano wewe zampia. Kuti mwongwa waka kuse kuse. Kuti banga ilive po. Mari atingati yoku tangana eva na kutisidimani. Ine ndi atuwa po kuti bengi ili tangi. Ine siki no yumba kuti bengi ili mku umba kwaru. Ine ndi nakatarisa. Tashia so ziwa. Kiatingati mamirio upenyu.
Ayu watino kutenda iwa togare pi, nekupinda mchurongwa, nekukurukura nesu muzivara nasi. Avo vangavari iwa togare pi, mukuru wewe chidiki muzanu PF, vachitaura nesu mchurongwa chedu chatati, chiwona nezve nau zewe chidiki. Inindini Ivan Zininga, ndauya ndakamirira Blessing Zulu muzivara nasi.
Makacherera ku Studio 7 tiri kutepenyura tiri mu Washington DC. Madzimai vanoti zororo rekisimisi yegore rino rakavaomera zvikuru zvichienzaniswa nemamwe makore sezvo vasiri kukwanisa kuzadzikita zvinenge zvakatarisirwa nemhuri dzavo.
Madzimai akawanda anoti ari panguva yakaoma zvikuru sezvo varivo vanenge vakatarisirwa nevana kuti vasadzikise zvishuviro zvemhuri. Mumwe mudzimai anogara kumusha womufakose amai Mishoo Matarutse vati mhuri yavo iri kutarisira kuti vafambe kuenda kumusha asi vakati dambudziko rekushaikwa kwemari kumabhanga ndo yokanganisa zvirongwa zvavo. Amai Matarutse vati mari yomusho ndoinoita kuti zvinhu zvifambe vakati kusawanikwa kwayo kuchakarovhiringidza kisimusi yemhuri yavo. Vatiwo mabhazi anoenda kumusha kwavo ari kuramba dzimwe nzira dzekubhadhara kusara kwemari yemusho.
Zororo reChristmas semakore ese tinorigadzira zvikuru pati dambudziko ratinaro mwanangu nderekeshi. Hatizoti tinorikunda sei because pane pamwe pausingakwanise kushandisa makadzi like kuenda kwatinoenda kumusha tichitodawo cash mabhazi chaiwo havamboda zvemakadhi atinoshandisa mumabhengi aya saka hatomboziva kuti tinokunda sei nezvakunoenda kubank ZB ndokupiwa $20 nhasi ndofanira kutodzokerazve kunopiwa imwe $20 handizoti ndoiwana here kana kuti inoshayikwa saka holiday yacho yakatodhakwa zvayo kana pasina cash panotonetsa nekuti keshi ndio musoro wenyaya izvi.
Mumwe mugari wemuHarare amai Otilia Chipandire avo vanorarama nekutengesa vati gore rino rakavaomera zvakanyanyisa. Amai Chipandire vanoti vaifungidzira kuti zvapava nehurumende itsva zvinhu zvinogona kusvika kisimusi zvachinja asi hapana zvachinja. Vati kuoma kwezvinhu uku ndokuchaita kuti ivo nemhuri yavo vangotora zuva rekisimisi semamwe mazuva vodya sezvavanodya mazuva ese sezvo vasina mari yekufadza mhuri yavo.
Gore rino zvinhu zvakatooma hapana kana chiri kutombofamba. Bhizinesi racho harisi kutombofamba, mari hakuna, makiyu arimo mabhenga hana kana kutombopera akangozara. Saka challenge yemari ndoyanyanya kutibaya, hakuna mari. Saka isisi vanhu vemurodhi tinotengesa mavhenda anotengesa murodhi, hatina kana wari kutitengera. Kosti zvinhu zvacho zvakaoma.
Amai Chipandire vati vanofunga kuti kutochinja hurumende yeZANU-PF kuchiiswa imwe hurumende ndizvo zvingashandure upenyu hwavo.
Chifungidzira kuti hurumende zvayati wamugabe zvawakaenda zvizvi zvinhu zvinenge zvaita zvinenge zviri nanhasi hapana. Basi ndiroro chakachinja ndidhiraivha chete. Tokunda kutochinja hurumende yacho yese. Chimboisa nyowani.
Mumwe mudzimai wechidiki amai Rudo Choga vatiwo kunyange hazvo vana vavo vakatarisira mbatya itsva vava kutochengetera mari shoma yavanayo kuti vazokwanisa kudzorera vana kuchikore gore rinouya. Vati vakada kufadza mhuri yavo pakisimusi vanozotadza kuendesa vana kuchikoro.
Zvinhu zvakaoma hazvina kumira mushe. hakuna mari, saka tikaita zvekutsvagira wana hembe dzeChristmas. Wana wedu anotadza kuenda kuchikoro next year, tozova futi zvisteko zvenyika. Saka izvozvi tiri busy kugadzira kuti wana waende kuchikoro. Mari dzekuti tivatengere hembe, zviraisi raisi, zvinyama nyama hatina. Saka tiri kutongovatengera bhutsu, mainform zvekuti vadzoke kuchikoro next year.
Ama Elizabeth Mbwende vati kusamira zvakanaka kuupfumi kwakanganisa zororo ravo neremhuri. Ama Mbwende vati vachangobatanidza zvishoma zvavanasvo kuti mhuri yavo ifarewo pakisimusi.
Haina kunyatsomira zvakanaka because economy yedu haina kuita mushe. Saka tirikungotiwo zvishoma zvatina zvotongobatanidza tirarame nemhuri. Hapana chisakanaka chatishanaka because cash chaiyo hapana. Nekuti kana uine mari ndiyo inoita kuti zvese zvifambe. Pasina cash zvinhu hazvifambi. Unoenda kubhengi unopuwa kana $50 kana $40. Isusu tiri 60 mumba tinorarama sei nemari yakadaro.
Madzimai aya atiwo ishuviro yavo kuti hurumende igadzirise matambudziko ekushayikwa kwemari munyika pamwe nekuondomoka kweupfumi kuitira kuti vakwanisewo kuriritira mhuri dzavo nekuzovawo nezororo rekrisimisi riri nani gore rinouya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Iye zvino tokuendesai kuchirongwa chedu chechitendero uko tinonzwa hurukuro yakaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 naPastor Mika Mafukidze vekereke yeUnited Methodist Church avo vari muno muAmerica mudunhu reTexas.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Yesu simba rangu,
simba rangu.
Ine ndinoitwa Pastor Mika Mafukidze, ndiri chizvarwa chekuZimbabwe, ndakaberekerwa kuShurugwe, ndikakurira muguta reGweru, ndoma ndakaroorera kusvika ndaitawo mhuri yangu ndichizodaidzwa naMwari ndirimo muGweru imomo ndichigamuchira kudaidzwa kwangu naShe. Ndikaenda kuchikoro cheBhaibheri kuSouth Africa makore angaita maviri nehafu kusvika ndapedza. Ndokwandakapedzera ndichizouyawo kuno kuAmerica mugore ra2013 takokwawo kubasa raMwari. Kana zvino ndokwatiri pari zvino ndiri kushanda nebandiko reLovers Lane United Methodist under Zimbabwean Fellowship. Ndo vatiri kushanda navo, Mwari vachitiitira zvakanaka. Saka ndinoda kutenda nomukana wakadai wandapiwa navaJonga pamwe chete neVoice of America. Nyaya yatakatarisana nayo yeChristmas kana kuti yeKrisimusi, ndinongotenda kuti inguva yatinoungana sedzimhuri, semacommunities, kucherechedza kuberekwa kwaKristu Jesu. Bhaibheri shoko raMwari rinotaura kubhuku ya Matthew chapter 1 verse 21 kusvika ku25, but ndichataura pamusoro peverse ya 21 iyo inotaura chiti iye achazvarwa mwanakomana ugomutumidza zita rinonzi Jesu nokuti ndiye uchaponesa vanhu vake pazvivi zvavo. Takatarisa neChristmas nokuberekwa kwaKristu, inguva yokutemberera, inguva yokudanana, inguva yokupa kune vasina. As we fellowship takaungana tichikurukura tichidya tichipemberera, asi chinhu chikuru chinoratidzwa neKrisimusi inyaya yoruponeso rwakaunzwa kuburikidza nokuberekwa kwaKristu Jesu, ruponeso pachirungwana salvation. So tinofara zvikuru nokuberekwa kwake nokuti ndo zvakaunza kuti tinge tiri zvatiri tizonzi maKristu. Zvakabva nokuberekwa kwaKristu Jesu akazopiwa somwanakomana naMwari kuti tive patiri pano nhasi. Kuti nguva yeChristmas inguva yatinotarisa kwairi, toreflekta, totarisa upenyu hwedu zvikuru kunyanya kune vasati vaziva Mwari, kuti ngaingorega kuva nguva yokudya nokunwa nokuita zvose zvinoitwa, but munhu otarisa upenyu hwake oziva kuti pamusoro pazvose ndinofanira kugamuchira Jesu ave Ishe naMambo muupenyu hwangu. So we come together as families, we come together as a community kuti Mwari agotiitira zvakanaka. Nguva yeChristmas zvekare inguva yokuti tinotarisa kudzorerwa, kana kuti pachirungu vanoti restoration, kudzorerwa kwomunhu panzvimbo yake naMwari. Nokuti nguva imwe chete iyoyo ngirozi inosvika kuna Josepha inoti uchamutumidza zita iwe, azvireve kuti Mwari vakanga vasingagoni kutumidza zita iwo, but vakasiya responsibility iyoyo kuna Joseph. same cherechezo wokuti ndakupa responsibility. So we all have a responsibility netakapiwa naMwari through the restoration nokuberekwa kwaKristu Jesu. Ndizvo zvandingangotaura pamusoro peKrisimusi.
Pastor Mafukidze, tinoona kuti vanhu vanogara kana mumisha iyo inochengetwa nherera vakwegura nevamwe vanoshaya vanosimbobatsirwa nevemakereke. Gore rino mune zvamakaitawo here?
Gore rino zvatiri kuita isu tiri nechokuno, tiri kuungana manheru tichipemberera pamwe chete nevana vadiki zvikuru vechidiki ndo vatiri kunyanya kuti tisvikire kwavari tichida kuvaratidza kunaka nokukosha kwokuziva kuti isu ndisiva nani. Uye vasina tichivapawo zvasinazvo, hatingopi chete mari kana zvokudya, patinopawo netime yedu tinonge tiinavo kwavari tichitaura navo tichikurokura navo nemamatambudziko ane chokuita noupenyu nekumusha. Zvekare makereke mazhinji atiinawo tiri kuedza kupembera, tinoungana pamwe chete kupa vasina kunherera kushirikadzi kuti vasarege kuva vanosara kunze kwechiitiko chakanaka kudai.
Zvamungataurirawo vana veZimbabwe tichitarisawo 2018?
Ini ndinotenda kuti ramangwana redu kunyika yeZimbabwe, nyika yechiberekerwo, rakajeka naMwari. Tinoramba takangotarisa kuna Mwari kuti dai tarega kubvisa meso edu pana Mwari, but tirambe takatarisa kwaari, tirege kuisa kutenda kwedu kana zvose zvatingafunga kuvanhu, but tirambe tichidzokera kuna Mwari kuti tikabatana, tikagara pamwe chete savanhu vamwe chete vakazvarwa munyika imwe chete, tinogona kukura. Nokuti iro Bhaibheri rinotaura kuti vanhu vanokutaura kumwe chete vane simba rokukunda vanhu vane mafungiro mamwe chete, maonero mamwe chete. Saka senyika tikaita mufungiro mumwe chete, maonero mamwe chete, saizvozvo tinogona kukunda. 2018 ndinoriona riri gore rakajeka, uye Mwari vanogona kuchiitira zvakanaka.
Mune vhesi ramungaasiyira vana veZimbabwe here? Takatarisana nezororo reKrisimusi pamwe negoredzva.
Mukaenda kuna Mateo chapter 1 pavhesi ya 22 ndo paanotaura kuti izvi zvose zvakaitwa kuti zviitike zvakarehwa naShe nomuromo womuprofita achiti, tarirai mhandara ichava nemimba ichazvarwa mwanakomana, vachamutumidza zita rinonzi Emmanuel, ndiko kuti Mwari unesu. Takatopiwa Kristu Jesu sechipo kukereke, takapiwa Kristu Jesu sechipo kunyika jekerere, pasoro sejekerere, sechipo kwatiri. Takavimbiswa kuti achange ainesu mukuoma kwezvinhu nomukunaka kwezvinhu, anenge anesu uye haazotisiitiri toka. Saka Mwari werugare anotiitira zvakanaka. Takapiwa mwanakomana ane zita rinonzi Emmanuel, kureva kuti anesu. Zvichioma, zvichirwadza, tichienda kupi, tinenge tiinaye, haazotisiitiri tega.
Aiwa, maita basa zvikuru Pastor Mafukidze, maita basa zvikuru.
Ndinokutendai mukoma Jonga nenguva yakadai pamwe chete nepfenyuro yenyu. Mwari ngakuitire zvakanaka. Ndinokuvimbisai mese muve neKrisimusi yakanaka.
Avo vange vari Pastor Micah Mafukidze veUnited Methodist Church vari parunare kuTexas muno muAmerica, naJonga Kandemiri weStudio 7.
Tashuka kumagumo echirongwa chedu chanhasi.
anokuoneka nemufaro ndini wenyu Tanolo Kawande ndiri muWashington DC.